mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 11/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande. Ndiri mu Washington DC ndichiti yezu noi zuri mchurongwa chanasi.
Saka tangati chisa chikumbiro kuhurumende South Africa kutai jabira. Vawa wasungu nuramwe wabu. Waka kwanisa kubetira maZimbabwenzi. Nukusa wapa mafaihi yebanyo. Waka wapu mira kutibati. Zisina bongozos.
Zimbabwe Exiles Forum inokumbira hurumende kuti itaure ne South Africa kuti mapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kuSouth Africa asanyorwa rambidzo yekupinda muSouth Africa kwemakore mashanu.
Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti climate change iriko ende chinhu chatakurarama nacho kwemakore mazhinji achatevera. Saka kwatiri isu chiri kukonzera kushomeka kwemvura.
Vanhu muZimbabwe vanokurudzirwa kunzwisisa kuti kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chavachagara nacho kwemakore mazhinji.
Masiki kana munhu achinge apfeka kumeso hakuna kujaira kunge kune zviringe kwakaputirwa zvichakonzera kuti munhu iyeye agare achibata masiki iye achida kuigadzirisa kana ichinge yafamba-famba kana ichinge yovava kana kudii kana kuti akatikitira.
Chiremba vanotsanangura kushandiswa kwakanaka kwemaface mask. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi matatu nevatanhatu kana kuti 36 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi muHarare. Vafa vachiri vana uye vapora vari vapfumbamwe. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kuManicaland hwave pavanhu mazana maviri nemakumi matatu nevana 234. Vamangwana vanyora paTwitter pavo kuti vanhu ava vari kuchengetwa paFITC, Magamba Training Center, Rowa Training Center nepamutare Teachers College. Vamangwana vati pane vakawanda vari kubvunza kuti mapasipoti eavo vakakumbira kudzorerwa kumusha kubva kuSouth Africa panguva ino yecoronavirus achadindwa here kuti havabvumidzwe kupinda muSouth Africa kwemakore mashanu. Vamangwana vanoti izvi zvinogona kuitwa nehurumende yeSouth Africa chete kwete hurumende yeZimbabwe. Zvichakadaro vamangwana vanoti kuMidlands Mukoba Teachers College ine vanhu makumi maviri vakadzoka kubva kuSouth Africa kuchinzi vamwe gumi neumwe vari kutarisirwa nhasi. Mukoba Teachers College inonzi inokwanisa kutora vanhu vanoita mazana mashanu. Umwe wevakuru vesangano reZimbabwe Exiles Forum vaSivanengi Dube vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nekudindwa kwemapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe kuti hazvichakwanisa kupinda muSouth Africa kwemakore mashanu, vachiti vanhu ava vange vaine mapasipoti avo asi vakatadza kubuda munyika pamusoro pekuvhara kwemabhodha nechikonzero checoronavirus.
Tiri kutambira mashoko anota sanoti vanhu vazhinji vakarohwa namafaifi eban pabhodha. Yanga iri nyaya yekuti they overstayed in South Africa and that automatically attracts such kind of a ban. Pata sapa decision yokuita izvozvo havana kutarisa chokwadi chiripo chokuti vanhu vasingachakwanisi kufamba nokuti bhodhi rarakavhakwa. Vamwe vakaendavo kungonozvitengera havo chikafu chavo vachida kuti vagodzoka, asi mabhodhi akavhakwa kaya pasina mutendero kufamba. So inyaya inofanirwa kucherechedzewa yekuti haungapani chimunhu nenyaya yekuti wakona kudzokera kumusha according to days akapuwa pabhodha nebhodha racho mavhara. This is a crisis, a pandemic which nobody has control over. So they can't turn around and still apply marules kuti madhezi atakakupai apfuura. Kombaini baida kuti vanhu vadzokesei iwo mabhodha acho anga akavhakwa. Saka nyaya yatochiti inofanirwa kucherechedzewa iyoyo iganziriswe kuitira kuti vanhu vasapanishiwa papasi tingatendegwe kufambiwa endiyo mabhodha anga akavhakwa.
Saka mboita sei nenyaya iyi vadhuve?
Zimbabwe Exiles Forum ichiri kuzama kuti understand from the South African government kuti how kuzvambomira sei, zvabva nepi zvama 5 year ban ivo vanhu vakakumbira a safe passage back home to actually be in lockdown in Zimbabwe than here bava vasina ma safe nets.
Imini sesangano re Exiles Forum munoda kuti hurumende yeZimbabwe ite chinyi apa?
Of course, Zimbabwe government might not have any powers to actually engage the South African government in any way. No, but it is up to the South African government to decide kuti vanotendera kupinda munyika yavo ndiani. Saka Zimbabwe government handioni ichinge ine rubatsiro rwaingapa on behalf of their citizens. No, but it might be actually tantamount to interference yema customs regulations havo. But asi tinoshushikana ne decision yakaitwa iyoyo yokuti vanhu vapwe ma 5 year travel bans.
Sei muchidaro titsanangurirewo?
Achapa kuti mukushushikana imomo mukuva desperate kana voda kudzoka zvavo zvinoengareja kuti vanhu vachioita maboda jumpers iwo vanhu vava nemapasipoti avo.
Saka motora gwara ripi apa modini?
Saka tanga tichiisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti dai zvabvira vava vasungunura mwoyo wavo vakakwanisa kubetsera maZimbabweans nokusavapa ma 5 year banio vakavabvumira kuti vadzoke zvisina bongozozo.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veZimbabwe Exiles Forum vasi vanenge Dube vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mukuru weChristian Care Reverend Fox Matonga vanoti vanoimba kuti nyika dzekunze dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe nekupa chikafu kune vanotarisana nenzara munyika sezvo kunaya kwemvura kusisingavimbike. Reverend Matonga vanoti chinhu chinokosha zvikuru ndechekuti vanhu muZimbabwe vanzwisise kuti kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chavachagara nacho kwenguva refu uye chichavavhiringa kunaya kwemvura nekurima. Zvondarapfuura, Japan yakapa Zimbabwe mabhiriyoni 15 emadhora ekuAmerica kuti World Food Program itenge nekusvitsa chibage kune vanotarisana nenzara muZimbabwe. Reverend Matonga vanoti vanhu muZimbabwe vane zvizhinji zvavanogona kuitavo mukuzvibatsira kuitira kuti vasanyanya kuvimba nekupiwazve kudya kubva kune dzimwe nyika.
Zvii zvingaitwe neZimbabwe kuti tisaramba tangova sokunge vanhu vanofamba netswanda yekupema? Chinoda kuti chiitwe chekutanga kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika kuti tirambe taane madrought. Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti climate change iriko ende chinhu chataakurarama nacho kwemakore mazhinji achateera. Saka kwatiri isu chiri kukonzera kushomeka kwemvura. Saka mwaka yedu icharamba ichiita mipfupi nemipfupi nemupfupi, mamwe makore tichitogona kushaya mvura yacho.
Chinoda kuitwa chekutanga chinai Reverend Matonga?
Chinenge chichida kuti chiitwe chekutanga kuwa nemasystems ekuchengeta mvura akasimba. Number 1, kuwa neharvesting yemvura. Madhamu anoda kuti avakwe anoita kuti tibate mvura yakawanda isangoenda kana laika naye kwemwedzi mumwe chete sezvakaitika gore rino nechidimbo tinokwanisa kuti mvura iyo tikanga taichengeta inokwanisa kutiraramisa kwegore rese zvoitawo zvekare kuti marimiro edu masenzeserwe emvura anoda kuti achengetedzwe nzizi ngadzichengetedzwe ngatiregei kuparadza madziva edu ngatiregei kuita kuti madhemeda afushirike nesiltation
vadhomeni vangabatsira sei munyaya iyi
madhumeni ngaabatsire vanhu gadzira madhunduru ngaabatsire vanhu kudyara huswa ngaabatsire vanhu kusatema miti and so on vana ema nevamwe vaya vanotaurwa ngavashande kuitira kuti tachengetedza mvura yedu asi zvinodawo kuti mapazi ehurumende ngaavewo zvekare anobatsira vanhu kuti varipo vamwe vari maprivate individuals vari kuda kuvaka tumadhamu tuduku tuduku mirawo yekuvaka ngairege kunyanya kuoma instead ngavaende vanopa technical assistance kune vanhu vanenge vaine tumari twavo twokuvaka madhamu avo vovabatsira kuti vanhu vavake madhamu kuitira kuti mvura inge iriko yakawanda
asi Reverend Matonga havasi vese vane mari yekuita izvi
vanhuwo isu pachedu vasina mari dzakawanda tine zvatinokwanisa kuita zvekuti ngatirimei miriwo sekutaura kwatakaita pachirongwa chakapfuura iripo muriwo yekuti inorimika nemvura iri kuyerera iyo iyi vaya vachiine tumarwizi tiri kuvayerera mvura ngavarime miriwo vofusha izvozvo zvinobatsira kuti vasazopuhwa zvese zvese zvinodiwa kuraramisa munhu nehurumende kana kuti nemasangano anobatsira kune zvekare zvinhu zvakadai nemiriwo inenge ana chaya iriko yakabva kuna naJapan isingade mvura yakawanda yekuti panorasirwa mvura yekusuka mapureti ukadyarwa ipapo unotoita hunde vanhu voramba vachitema vachirarama ende une nutrition yakanaka inorekomendwa saka zvinhu zvakadaro madhumeni edu ngaazvidzidze vanhu vedu vana utsanana ngavazvidzidze machechi edu ngaazvidzidze masabhuku azvidzidze vakurudzirane vachiita mashow ekuragidza kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakadaro pamba pogara paine zvinodiwa zvakawanda
sekuziva kwenyu maererano nenyaya dzezvechikafu tingatarisirei mberi uku muzimbabwe
tarisira kwedu vahwande kuti mamwe dzimwe nyika dzinokwanisa dzichabatsira Zimbabwe mupfumvu yainayo yekushaya zvokudya vanhu vogorarama vanhu vofamba zvakanaka
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamirawo sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kuHarare neStudio 7 danho rekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanhu vari kukurudzirwa kupfeka zvekudzivirira kana kuti maface mask asi mamask aya anoshandiswa sei chaizvo mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata chiremba Dr. Edgar Munatsi
nekuda kwekuti ndiro danho ratorwa nehurumende rekuti vanhu vapfeke mamask zvinenge zvakakosha kuti mamask aya ange achiwanika nekuti izvozvo tiri kunzwa kuti dambudziko riripo gurusa nderekuti haasi kuwanika asi chimwe chepiri chatinofanira kuti titaure pajekerere ndechekuti tsvagurudzo dzakaitwa ndezvekuti kupfeka masiki kana munhu asiri kurwara hapana hapo umbowo wekuti inonyanya kushanda zvakanyanya chaizvo nekuda kwekuti masiki kana munhu achinge apfeka kumeso hakuna kujaira kunge kune zviringe kwakaputirwa zvichakonzera kuti munhu iyeye agare achibata masiki ye achida kuigadzirisa kana ichinge yafamba famba kana ichinge yovava kana kudii kana kuti akatikitira
saka njodzi inozouya papi chaizvo apa chiremba mungatsanangura
zvinopa njodzi pakuti coronavirus inogona kupinda nekuda muromo mumhino nemumaziso saka kana munhu achinge ongoramba obata kumeso kwake zvinopawo njodzi yekuti abate coronavirus zvinenge zvakakosha kuti kana vanhu vachinge iriyo danho rehurumende vanhu vazonzwisisa kuti kana ndichinge ndichipfeka mask handifaniri kuzoramba ndongobata kumeso handifaniri kuramba ndongoigadzirisa nekuti zvinondipa njodzi ende zvinenge zvakakoshawo kuti kana uchishandisa mask hatizoregedze zvimwe sezvinofanira kuitwa kuti kudzivirira kubata korona zvakafanana nekugeza maoko kwenguva yakatarwa yekunzi unofanira kugeza maoko kwe20 seconds zvichienda mberi izvozvo zvese zvinenge zvakakosha kuti zvishande pamwe chete
tiri kuonawo uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere checoronavirus kusouth africa huri kuramba huchikwira uye nyika iyi ndoine vanhu vakawandisa muafrica yose vari kurwara nechirwere ichi zvinga konzera matambudziko akaita sei kuZimbabwe.
South Africa ndiyo muvakidzani weZimbabwe. Mukatarisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji vanoshanda muSouth Africa, vamwe vanoenda kunotengesa vachita bishi rekuchengeta mhuri dzavo kuZimbabwe. Nekuda kwekuti muSouth Africa vanhu vari kubatwa necoronavirus vari kuramba vachiwanda, zvinoisawo njodzi kuzvizvarwa zveZimbabwe variko kuSouth Africa, uye kana pakabvumidzwa vanhu kungofamba nje pakati penyika mbiri idzodzi, zvinenge zvoreva kuti dambudziko reSouth Africa rinenge riri dambudziko reZimbabwe pamwepo, nekuda kwekuti tine zvizvarwa zvizhinji zvirimo muSouth Africa. Izvozvo zvitanga tichiona mumapepanhau nekunzwa kunzi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda vari kutochemera kuti dai takwanisa kudzokera kumisha, nekuti izvozvo havasi kukwanisa kushanda, havasi kukwanisa kuzviriritira munyika iyi. Zvese izvi zvinogona kuisa Zimbabwe panjodzi.
Ko danho rekumbochengetedza kwemazuva zvizvarwa zveZimbabwe kana vamwewo vashanyi kune dzimwe nzvimbo dzavasingasangane nevanhu kana kuti maisolation centers, munoona zvichibatsira here izvi mukurwisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19? Mubvunzo wekupedzisira, danho rehurumende rekumboti vanenge vabva kunze kwenyika umu vambochengetedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana, muri kuona riri kubatsira here?
Danho rekuti zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachidzokera kuZimbabwe kubva kune dzimwe nyika vambochengetwa kwemazuva, vachionekwa kuti havana chirwere checorona here, rinenge rakanaka. Asi danho irori rinoda kuti rinyatsoitwa nemazvo, kunyanya-nyanya kuti pari kunochengetwa vanhu vacho panogarika here, pane mvura yekugeza maoko here, pane pekurara pacho panorarika zvakanaka here. Uyezve vanhu ava vanofanira kuzoti vatestwe nekukasira, kuitira kuti tisaita dambudziko rekuti vanhu vanenge vachibva kunyika dzakasiyana-siyana, pamwe tomboti pane vairi kana mumwe chete vane chirwere, isazoitazve kuti nzvimbo idzodzi dzigozovazve dandaro rekuti chirwere chitekeshere imomo mune vamwe vanga vagara vasina. Idanho rinoda kuitwa nemazvo, kuitira kuti risazoitazve dambudziko iro pachezvaro.
Chiremba Edgar Munati vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nechimwe 61,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya muAfrica vanoita zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe 2,239, vapora vachisvika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemumwe 20,941. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamiriyoni mana 4 million. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko, vanhukadzi vaviri vemuBulawayo vakaenda kunorapwa kuchipatara mushure mekurohwa nemapurisa kwemaawa mazhinji vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo uripo mazuva ano wekusabuda mudzimba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanhu vatanhatu vakasungwa pamusoro penyaya iyi asi havana kutaura zvakawanda. UZimbabwe.com inotaura pamusoro petsaona iyo yakaitika nezuro kuna vaAmos Chibaya vanomirira mukoba muparamende, avo vaibva kuzvishavane vachienda kuBheru. VaChibaya vanonzi vari muchipatara chezvishavane. MuDaily News vaimboye gurukota rinoona nezvemari vatenda diti vanoti mari dzose dziri kupiwa Zimbabwe mukurwisa chirwere checoronavirus dzinofanirwa kuongororwa kuona kuti dziri kushandiswa zvakanaka here. Yake nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari ve Studio 7. Nemi mose vatereri vanoteerera Studio 7. Ndinokwazene faro ndinonzi Andrew Neta ndiri ku Cape Town. Ini ndoda kutaura panyaya yemurume anotaura zvekuti kana vachida hondo takagadzirwa zvombo tinazvo zvirunhu mhando yese. Ko ihurumende rudzi inoziva kugadzirira zvombo chete vanhu vachifa nechirwere checovid vachishaya mishonga. Ko mari vadi kuishandisa kuitenga mishonga kana kupa vanhu zvekuvhara pamiromo nemhuno kuti vanhu vararame. Munhu weAntony pfungwa dzekuuraya haana pfungwa haakodzeri kuita mutungamiriro wevanhu nokuti pfungwa dzake chete ndedzekuuraya. Dai zvaibvira akwanisa kuita pfungwa dzekuchengeta kwete kuuraya kwaanotaurawo. Ndo mashoko andinawo chete kuti dai adzora pfungwa dzake idzodzo ava mutungamiriro ari nani kwete zvekuuraya. Ndatenda zvangu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7. Ndinivo ndiri chizvarwa chezimbabwe ndinobva pamasvingo apapo. Ndinokutenda ine basa guru ramunotiitira pakutibudisira mashoko. Asi ndini nhauye ndoda kutaura pamusoro pemurume unonzi Charumbira waitaura. Kuti nai varume, mune tsitsi nokurarama kwavanhu here mukati menyika yezimbabwe? Mwoyo yenyu yakaita sei musingagutsikani kubva 1980? Ruzhinji rwezimbabwe ruri kunonga sosve nemuromo. Asi upfumi hwese muri kungoita zvamunoda nahwo. Asi makutaura zvehondo, hondo munoda kurwa nani? Wamungada kurwisa naye ndiani? Vana vemuzimbabwe chete, dei maiziva kuti vana muzimbabwe vanhu vakadzikama vasina hondo, vane mwoyo kwawo mamusingaiti zvamuri kuita izvi. Chavanongochemera chete kuti dino tawana mabasa, tidyewo tichiguta sezvinoita dzimwe nyika. Zvinhu zvitinakire tisenze mukati menyika yedu. Ndo zvatinongochemera chete mwana wezimbabwe chete izvozvo. Asi kana ukataura unongochitaurwa kuti yava hondo youri kutsvaka. Handizivi kuti munoda kuti vana vezimbabwe vaite zvokudini. Tarira nyika yatiri kana yesouth africa iyi, hauwani chirema mukati mestriti, hauwani kana bofu mukati mestriti, vese vanenge vachihora mari. But imi hamugutsikani, handizivi kuti makaita sei. Chandoda kutaura kuna vachamisa ndechekuti vachamisa zvemashoko aitaura musikana yekuti simbi inorwa ichapisa. Zviro kwazvo simbi inorwa ichapisa. Taneta ende taneta. Hapana kusiri kufa. Korona chaichaindwa nani pamusoro pevanhu vezanupiefu zvanenge vachitiitira chaiko chaiko. Mungataura kuti imiko zvino tiri pakati pokudita gadzisa zvinhu tiri pano pamwe chete. Imi ndobva munogwa muparliamendi kutodzinga vamwe vanhu vanogona kutokupai mazano. Imi ndobva munotodzinga kuti musare moga. Haumbimbindoga zvenyu varume imira. Asi dene maiziva kakuti kudenga kuna mwarika demarega kuita kwenyu kwamuri kuita. Nokuti iko zvinoka tichasvika pakuzotsamwa kuti mutsa zvatatisina kunge taka fungidzira kuti tingaita nokuita kwenyu ikoko. Asi muzive kuti nyange puti dzime mutauro kune mune puti hamusi mimega puti chaiyo nyange mwari vanenge vanayo yakadarika yenyu. Tinoziva kuti Goriati chaipa akaurawa naDhavhidhi wakanga achizorova dundundu ndo pamasarira emi varumeni. Asi deni maiziva ka kuti kudenga kuna mwari maidzora mweya yenyu. Ndatendangu.
Ine nyaya yekutsiriridza kuchiredze South, nyaya yekutorerwa kwevanhu, kudzipa kwevanhu mumaraini mavakagara makore nemakore nemakore. Saka iko zvino hurumende yeZimbabwe yasvika pokuti inoda kudzinga nzvimbo dzinoti idzo Headman Maswamele, Headman Chilonga namasabhu vanokwana gumi vanoda kubudisiwa imomo. Hamene vanoda kuendeswa kupi? Zvanzi izvo kunoda kurimiwa chikafu chemombe. Kune murungu anoda kurima chikafu ichocho anobva kuChina. Saka izvezvi mhuri dzese dzakadai hatichazivi kuti vanotoda kutendesa kupi. Iko zvino takatarisana nechirwere chekorona. Izvezvi vanhu vakatotaurwa kuti kurumidzai kubvisa zvinhu zvenyu zviyo minda. Saka toda kutorerwa. Tokumbirawo kutiwo mubvunzawo kuhurumende nyaya yekutorwa kwemisha neminda kuchiredzi South nechiredzi East. Tinokumbirisai tibvunzireiwo kuhurumende ikoko kuti nyaya iyi yakafamba sei vagari venzvimbo vazvizvevo.
Muradi makadi Studio 7. Ainda itwa Steven Kundanzi. Mtarumbira wano taro kutukudiku. Wano taro tichamisa waka darika marinda. Kumunanga kwa chichari kuchichi. Ana kubisa mkada akachama. Chichari kuchichi la bongo zozo mkatime nyika. Apana kana chirikumbo budiri ila bongo zozo cheti. ZANPF nga yaji gazirisi. Kuna chamisa kuna problem. Muno zinesa wanwe ZANPF. Nukungu pindra zunja msikafani. Kupe atitombo mudi. Kupe apana muna anotombo mufotera. Kupe apana muna achambo mufotera. Kupe zanguwa yake kupe.
Magadi kusitio 7 uko magadi kusitio 7 ndokumbirawo kwa zaimo 7 faru mkuru nkoma blessing nkoma tanoka wande mose koko na blessing zulu kwa 7 faru mkuru dango tango na avavo faweza mabuzana chamisa singa zizani chokuti zani ya kutotemira chamisa nyora zikuta chitonga mani munhu wose angu wawo MTC. Saka hiyo zavari kiti ya zo demba kana tuwa shunguru zavo pina majere. Jini junior ndiri pa Cape Town.
Izo zangi ziri funguwa zenyu wa tereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwataka rere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mwimbi anemukurumbira pasi pose Little Richard uyo akashaya pakupera kwesvondo iri vane nemakore makumi masere nemanomwe ari kurumbidzwa nevaimbi vakuru vakuru avo vanoti vakavabatsira kuti vapinde munyaya dzezvemimhanzi. Little Richard uyo avonekwa semunhu akatanga mimhanzi yerock and roll akashaya mazuva matatu apfuura nechirwere chegomarara. Muimbi anemukurumbira pasi pose Elton John anoti ari mukomana paakangonzwa Little Richard achimba akabva aziva zvaakanga achida kuita noupenyu hwake. Mushakabvu John Lennon uyo aimba nema Beatles akataura kare kuti vanyatsoterera kana Little Richard achitaura uye vaiongorora maimbiro aiita achikwezva vanhu kuti vaimbe naye. Little Richard akafa ari nemakore makumi masere nemanomwe nechirwere chegomarara remapfupa. Dzimwe dzenziyo dzake dzinosanganisira Long Tall Sally, Lucille, Good Golly Miss Mary nedzimwe. Kanova kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munautsanasi. Zimbabwe Exiles Forum inokumbira hurumende kuti itaure neSouth Africa kuti mapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kuSouth Africa asanyorwa randidzo yekupinda muSouth Africa zvekare kwemakore mashanu. Vanhu muZimbabwe vanokurudzirwa kunzwisisa kuti kupindika kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chavachagara nacho kwenguva refu. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.